mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nhasi vataura kunyika yavo nezvedanho ravo rekuregedza kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna mbudzi gore rino vakamiririra bato remadhemocrats. Vatura mashoko aya vari muhofisi yemutungamiri wenyika yeOval Office kumuzinda weWhite House muWashington DC. VaBiden vati pane nguva nenzvimbo yekuti pauye mazwi matsva, mazwi evechidiki vakaenderera mberi vachiti zvakanaka kuti utambidze mwenje kune mumwe. VaBiden vakatozivisa kuti varikurudzira kuti mutevedzeri wavo amai Kamala Harris vamirire bato iri musarudzo. Asi amai Harris vanofanira kusarudzwa zviri pamutemo kumusangano mukuru weDemocratic National Convention uchaitirwa kuChicago mwedzi unouya. Vachitaura nezvaamai Harris, vaBiden vati munhu anga achivatsigira zvakasimba vakaenderera mberi vachiti vane rusivo rwakadzama uye munhu asingazungunutswe zviri nyore. VaBiden vati vanokoshesa zvikuru hofisi yavo asi vakati vanoda nyika yeAmerica zvakanyanya. VaBiden vatiwo vachashanda kuvandudza dare repamusorosoro reSupreme Court uye kutsvaga mushonga wekurapa chirwere chegomarara. Apo vaBiden vanga vachitaura, vaTrump vange vachita musangano wekutsvaga rutsigiro kuNorth Carolina. VaTrump vati vaBiden vakabuda mudariro nekuti vakoniwa. Vatiwo ari kuvatsiva amai Kamala Harris haasi munhu wekuti angamisidzane naye nekuti havagone basa.